vakamirira musinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa nhasi muhurukuro yavaita neStudio 7 muHarare kuti America yambomira kupinda munaurirano dzekubatsira Zimbabwe nemazano ekuti ingadzoseresei zvikwereti zvainazvo kana kuti High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Vachiparura bhajeti regore rino, muzvinafundo Mukili Ncube vakati Zimbabwe ine chikwereti kunyika nemasangano ekunze chinosvika mabhiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti $12.7 billion, uye chikwereti munyika chinosvika mabhiriyoni mashanu ekuAmerica kana kuti $5 billion. Nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti, Zimbabwe ine mitero iri kuwedzerwa pamwedzi kana kuti debt arrears inosvika mabhiriyoni manomwe kana kuti $7 billion. Zimbabwe ine zvikwereti kunyika gumi nenomwe dziri mugungano reParis Club mune nyika makumi maviri dzinosanganisira America, Canada, Australia nedzimwe. Nyika ine zvikwereti kuAfrica Development Bank nekuEuropean Investment Bank. Kutadza kubhadhara zvikwereti izvi kuri kupa kuti Zimbabwe isakwanise kuwana zvimwe zvikwereti kubva muna 2022. Amai French vati Zimbabwe yave yavimbisa kuita sarudzo dzakachena senzira yekuti ibatsirwe kubhadhara zvikwereti, asi zvakakona n'anga murapwa achida.
The dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms.
Zimbabwe yakavimbisa kuti ichavandudza nyaya dzeutongi hwejekerere, asi kusvika pari zvino zvinongova zvepamuromo chete. Hatisati taona zvichiitika kunyanya tatitarisa nyaya dzesarudzo. Hatina kuona kuvandudzwa kwemaitiro esarudzo dzisati dzaitwa, dzichiitwa uye dzapera. Nekuda kwekuti sarudzo dza2023 hadzina kufambisa zvakanaka, tatora danho rekuti tihomira kupinda munaurirano dzekuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti.
Vatiwo kuti nhaurirano dzekuti Zimbabwe yobatsirwa sei dzibudirire, inofanirawo kuremekedza kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai Biti vati zvaitwa neAmerica hazvishamisi, sezvo Zimbabwe yakakundikana kutevedzera zvayakavimbisa pakutanga kwenhaurirano idzi.
America nguva yekutanga ichaita izvi chatinyirawo zvainofara neEuropean Union, because European Union haina kufarawo nekubatsirwa kunoitwa imitsweni rakapera, haina kufarawo nekutifanidza, haina kufarawo nemabatsirwo akaita vanhu vayo vakauya kuzocherechedza sarudzo dzemuZimbabwe muna August gore rapera.
Izvi zvatsinhirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambala.
Kuhodwa kwemaelections yanga iri imwe benchmark yanga iripo, yanga yakaitwa agreed on, but takaona after elections masangano akadasana SADC nana EU wakaburitsa maobservation report asina ku akashoropodza my elections.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vati havanetsekani kana kuvhunduka nezvaitwa neAmerica vachiti Zimbabwe yakaita sarudzo dzejekerere.
Mumatanda anozotorwa nedzimwe nyika pamusoro paizvozvo hatinyanonetserana navo kana kuvatarisisa, tinongotaiwa ngaratisa kuda kwavo, asi isu tinongoda tachiwana dzimwe nzira dzekufambisa nyika dzemberi tichienda takungaritakatinamirwana mudangagwa.
Amai French vatiwo nekuda kwekusatevedzera utongi hwejekerere, hukama hweAmerica neZimbabwe hwaita manyamamire nerongo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would say that sort of characterize the relationship
with sarudzo muna nyamavhuvhu wa 2023 uye sarudzo dzisati dzaitwa hukama hweAmerica neZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Zvimwe zvakanganisa hukama inyaya yekuti hapana zviratidzo zvekuti Zimbabwe inoda kugadzirisa kuti kuve neutongi hwejekerere. izvi zvinobuda mumabatiro akaitwa sarudzo muna Nyamavhuvhu wa 2023.
Asi bato rezanupf rati Zimbabwe inadaka neAmerica nekudaro vachamirira kana America yoda kuita ukama nenyika. Hatina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kuhurumende sezvo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaJane Fan Muswere vanga vasingadairi nharembozha yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti danho ratorwa neAmerica richapa kuti upfumi hubva hwatonanga kumawere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.